Bita, nekuda kwemabasa, mugoma pao, mugoma giza, mukanzi nguva yakwana, muchati kudipa namwari, nemabasa enyu, mugoma pao, mugoma giza, mukanzi nguva yakwana, muchati kudipa namwari, nemabasa enyu, josi, nemabasa ako, josi, nemabasa ako, mugoma mo, nemabasa enyu, mugoma mo. Nema basa enyu. Bana mai na bana baba, mukanzi nguva yakwana, muchati kudipa namwari, nema basa enyu. Bana mai na bana baba, mukanzi nguva yakwana, muchati kudipa namwari, nema basa enyu. Ah. Nema basa enyu, muchaziona. Nema basa enyu, vakomana nevasikana, mukanzi nguva yakwana, muchati kudipa namwari. Nema basa enyu, vakomana nevasikana, mukanzi nguva yakwana muchati kudipa namwari nemabasa enyu aa nemabasa enyu aa nemabasa enyu